Isusu tiri kumira neSouth Africa nekuti hachisi chinhu chakavanzika kana chinhu chisina anochiona kuti vana vemuGaza Strip vaparara, vafa. Ambassador chaiye wePalestine muno muZimbabwe mai vake vakaurawa nemabhomba eIsraeri. Haisi nhema kuti mvura nezvimwe zvinoita kuti vanhu vawane kurarama kwakanaka zviri kurambidzwa kupinda muPalestine. Saka neisu seZANU-PF tiri kumira neSouth Africa nekuti hakuna munhu ane kodzero iri pamusoro pekodzero yeumwe. Vana vose vepasi rino vakainzana. Saka naizvozvo isu tinomira neSouth Africa nesimba rose nekuti chiri kuitika kuPalestine chinhu chisingafaniri kunge chiwanikwa chichiitika mugore ra2024. Hapana utsinye hunopfuura zviri kuitirwa vana vePalestine. Izvi tinoda kuti zvisiyiwe, zvigadzikwe pasi nekukasika nekuti hakuna upenyu hwakakosha kupfuura humwe.
Pane vari kutiwo hurumende yeZANU-PF inofanira kunge ichitoendeswawo kumatare akaita saiwaya nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu kubva nyika yavana kuzvitonga pakaitika ana Gukurahundi nezvimwe zvakadaro. Munoti vamarapira?
Isu tinoti kana pane anoona zvakakodzera kuendesa ZANU-PF kudare, chero raada ngaiite sokudaro. Nekuti taane makore mazhinji dzingori nhaurirano nhaurirano. Iri nyaya yeGukurahundi tatogara pasi tiri kutaurirana. Inyaya iri kugadziriswa navamunangagwa vanhu vachionesana vachitsvaka kuti zvoitwa sei kuti vanhu tiende mberi. Sakani aya mashoko mashoko evanhu asina chimwe chekutaurira nyika yeZimbabwe. Mashoko anotaurwa nevanhu vanorarama nekuda kuramba vakapatsanura nekuenganisa vana veZimbabwe. Hatirambi kuti kusure kunogona kunge kune zvakakanganisiranwa kana kuti kusure kunonge kune zvakagoneranwa. Asi chakakosha ndechekuti isu semhuri yeZimbabwe tinofanirwa kuramba takabatana tichienda mberi.
Tiri kuona kuti bato renyu reZANU-PF riri kupa CCC mazano ekuti ringe richigadzikana rirongeke pane kuti nyika irambe ichingopinda musarudzo. Chii chasvitsa kuti munge muchipa uyambiro iyi?
Mukatarisa mabaelection aitika muna December, tobatanidza nemabaelection ari kuuya muna February. Izvi zvauya necost ye $11 million, inova mari yevana veZimbabwe yaigona kunge ichiita mamwe mabasa ari kuda kuendeswa mberi navamunangagwa pano kuti tiite mabaelection. Mabaelection haana chaanobetsera mwana weZimbabwe kana umwe chete. Saka seZANU-PF tiri kuti aiwa ngavayanane, vataurirane, vadzokedzane, vagadhirisane panyaya dzavo.
Munoona here vachitambira iyo kurudziro yamuri kuita iyi yekuti varongeke uye vagare pasi vachitaurirana sebato?
Ivo kutora mashoko awa vachimagamuchira kana kusamagamuchira zviri kwavari. Asi marizauts ari kubuda pamabaelection akufangwa kuchivataurira kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuita kwavo.